Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Ngana zvakare manera anhasi kuri musi wechina kunyana 24 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 wakanga wasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 227 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare.
Kunyangezvo anga achitongwa achibva panze akapuwa mari yechibatiso zvaarivheswa izvozvo zvadzoserwa kumashure zvakutoreva kuti pari zvinoizvi amusungwa amusungwa zvakare.
Mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe vanokandwa mujeri zvakare dare richiti vaongororwe pfungwa dzavo vakavharirwa. Veruzhinji vochema-chema nekukwidzwa kwaitwa magetsi nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura nhasi manheru paurongwa hweUnited Nations General Assembly. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 wakanga wasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 227 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe nemakumi maviri nevashanu kana kuti 7725 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevana nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vakabatwa nechirwere chine zuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vakanga vapona kubva kuCOVID-19 kusvika nezuro vanonzi vakanga vasvika pazviuru zvitanhatu nevanomwe kana kuti 6007 zvichitevera kupora kwevanhu makumi maviri nevasere. Izvi zvakasiya vanhu chiuru nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 1491 vachiri kurwara. Imwe nyanzvi mune zveutano inoti kuderera kweuwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 munyika pamwe nevari kufa nacho chinhu chakanaka chose, asi izvi hazvifanirwe kuita kuti vanhu vavarayirwe vokanganwa kuzvichengetedza. Dr Matthew Nyashano vanodzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain vanotiwo urongwa hweSouth Africa hwekuvhura miganho yayo hwakanakira vana veZimbabwe vagara vachipinda munyika iyi kunoita mabhindauko akasiyana-siyana, asi vanhu vanofanirwa kurangarira kuti nyika iyi ndiyo ine vanhu vakawandisa muAfrica yose vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Nekudaro vanhu vanofanira kuzvichengetedza. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Zvinhu zvakanaka zvikuru kuti Zimbabwe neSouth Africa dzitange kufambidzana pamwe chete nekudyidzana. Zvikuru sei tinoziva kuti ikonomi yeZimbabwe yakudependa neyatinoti informal sector. Asi zvinhu zvese izvi zvichiitika mukudaro, ngatiregerei kukanganwa kuti kune chirwere cheCOVID-19, uyezve ngatiregerei kukanganwa kuti kuSouth Africa nemamiriro akaita pfumi hwavo kunosangana vanhu vanobva kumativi mana enyika vachiuya kuzoita bhizinesi muSouth Africa. Naizvozvo tinoti South Africa inogona kunge iya inonzi epicenter yeCOVID-19 muAfrica.
Saka matanho api anofanira kutorwa, Dr Nyashano, kudzivirira dambudziko ramasimudza iri?
Kana vanhu vachibva ku South Africa vanofana kunge vachitestwa kuonekwa kuti vanhu ava havana chirwere cheCovid-19 here, uyezve government inofana kunge yakuita matests akawanda nekuona kuti vanhu vese vari kupinda ngavatestwe. Paregere kuti vanhu vanopinda vakumbunyikidzwa vakunosvika vachiunganidzwa vachipanana zvirwere kwavakaungana ikoko. Aiwa, ndonguva yekutare yekugadzirira kutesta vanhu vachikwanisa kunge vachienda vachiona kuti vane chirwere ndevapi vachiisolatewa.
Ko, dzimwe nyika dziri kubatawo sei chirwere cheCovid-19 chichiona kuti mune dzimwe nyika chiri kunzi chiri kuderera, mune dzimwe nyika chiri kusimuka?
Zviri kuitika mune dzimwe nyika dzakaita sana Britain, Germany, America, vana France. Zviri kuratidza kuti nyika dzese idzi dziri kutoita kuti dzisimbise kutesta vanhu pamwe chete nekuita yenonzi self-isolation, nekuti chirwere cheCovid-19 chiri kuratidza kuti chiri kuenderera mberi uyezve vanhu vakubatwa vakawanda. Naizvozvo isusu muZimbabwe ngatiregei kuzvinyengedza nematests atiri kuita tofunga kuti chirwere ichi chaenda. Hatisi kugara tiri muisolation munyika pano pasi.
Avanga vari Dr. Matthew Nyashanu vachitaura vari parunhare vari kuBritain neStudio 7. Mumiriri weHarare West muParamende muzvare Johanna Mamombe vakandwa zvakare mujeri. Umu vachange vari vachiongororwa nemadhokotera kuti pfungwa dzavo dziri kutora zvakanaka here mushure mekumbotadza kwavakaita kuenda kudare vachiti havasi kunzwa zvakanaka. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare raMajor Street, amai Bianca Makwande, vatura mutongo wekuti muzvare Mamombe, avo vakatarisa nemhosva yekunzi ivo nedzimwe nhengo mbiri dzeMDC Alliance, dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova, vakanyepa kuti vakapambwa vakatochwa muna Chivabvu, vaende kujeri kwemasvondo maviri, vachimirira kuti vaongororwe nana chiremba vakazvimirira vaviri, kuti vanokodzera here kuti vatongwe zvitevera kurwara kwavanoti vari kuita. Svondo rapera, dare rakapa gwaro rekuti muzvare Mamombe vasungwe mushure mekumbotadza kwavakaita kuuya kudare pavakange vanzi vadzoke kuti nyaya yavo ienderere mberi mudare. Asi gwaro iri rakazokanzurwa muzuva raitevera ivo muzvare Mamombe nachiremba wavo pavakapa huchapupu hwekuti ivo muzvare Mamombe havasi kunzwa zvakanaka. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vakazodzoka zvakare kudare nechikumbiro chekuti pave nanachiremba vaviri vanoongorora muzvare Mamombe kuti vari kurwara here zvechokwadi kana kuti manyepo avari kutaura. Nhasi amai Makwande vati harisi basa rematare kutaura kuti munhu ari kurwara here kana kuti kwete. Saka nokudaro vati muzvare Mamombe vanogara kujeri vakamirira kuti vazoongororwa nanachiremba vaviri vachazounza magwaro ezvavanenge vawana kudare. Rimwe remagweta muzvare Mamombe vaAlec Muchade hama vatsinhira kuti izvi ndizvo zvaitika mudare. VaMuchade hama vati mutongo waturwa nedare uyu unotyora kodzero dzamuzvare Mamombe dzekuti varapwe nanachiremba vavanoda. Saka nokudaro vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Saka zvazvinoreva izvozvo ndezvekuti nyangezvo anga achitongwa achibva panze akapuwa mari yechibatiso zvareviswa izvozvo zvadzoserwa kumashure zvakutoreva kuti pari zvinezvi amusungwa zvakare haachakwanisi kuuya achifamba ega kana kurapwa nana chiremba vaanga achida sezvanga zvichiitika. Isusu takagara tichipikisana nazvo kuti zvaitaurwa nana muchuchisi zvokuti andoongororwa nana chiremba ari mukati kwaive nzira chete yekuti apinzwe mukati, ndodai donzvo ravo chete chete. Saka hatibvumirani nazvo zvachose. Saka tinoda kutotora matanho okuti tione kuti aburiswa zvakare here mutirongo, nyaya yake irambe ichitongwa panze.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance notungamirirwa navaNelson Chamisa vaClifford Hlatshwayo vashora mutongo wedare uyu vachiti zviri pachena kuti hurumende yeZANUPF iri kushungurudza muzvare Mamombe.
Munhu kana achinga arwara anoendeswa kuchipatara kwete kuendeswa kujeri. Muzvare Johanna Mamombe pavaenda kukoti vanga vachitobva kuchipatara mushure mekunge madoctors avo akavachengeta ukoko vachivamonita vachivarapa kurwara kwavari kuita. Saka uku zvaakuitika yaZANUPF ndo nyaya yatinotaura yaya kuti makotsi edu ari captured, masystems ese government ari captured. Saka uku kuda kurwadzisa, kuda kuita zvinhu zvekuti muzvare Johanna Mamombe nevamwe vave vari pakurwadziwa munozviziva kuti vari pakurwadziwa ukuku nenyaya kuti vakapambwa.
Muzvare Mamombe vanzi vazodzoka kudare musi waGumi Guru 8 apo vareza vari kutarisira kuti Muzvare Mamombe vanenge vaongororwana nachiremba ava. Mune imwe onyaya yanga iri mumatare, utungamiriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti R2s wawanikwa husina nyaya pamhosva yawanga uchipomerwa yekunzi wakaratidzira pamahofisi ebazi rezvemari vakatakura bhokisi rinoiswa munhu akafa. Mutungamiriri weR2s vaObert Masaraure vati havasi kuzodzokera kumashure nekurwira zvido zvevarairidzi.
Zvatura nguva yakareba chaizvo tichiuya kumatare, vamwe vachibva kunana Masvingo, kunana Gokwe, kunana Lupani nekupi kuti vangotirira nyaya yanga isina maturo pachitambiswa maresources estate. Asi zvakadaro hatisi kuzodzokera kumashure.
Vanga vachipomerwa mhosva ava vanosanganisira vamasaraure, mutauri weR2s vaNation Mudzitirwa nevamwe vavo vanoti vaGerald Davengwa, vaGodfrey Chanda, vaAndrew Munguri, Muzvare Tryfin Musokeri, vanorwira kodzero dzevanhu vaSimon Druri pamwe neGweta uye vari nhengo yebhodhi reR2s vaDouglas Coulthard. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Kutongwa kwemhosva iri kupomerwa kanzura weMDC Alliance vaGodfrey Kuraone pamwe nemurwiri wekodzero dzevanhu vaEfrem Mutombeni avanonzi vakanyomba mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kwatadza kutanga kechipiri vachuchisi vachiti havana kugadzirira zvakakwana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Muzvare Patience Madondo vati kutongwa kwenyaya iyi kuchatanga musi wa26 Gumi Guru gore rino sezvo mapepa emhosva yevaviri ava akakirwa muhofisi yemukuru wevachuchusi uyo anga asipo pabasa. Aka ndekechipiri hurumende ichitadza kuburitsa magwaro akakwana anopomerwa vaviri ava mhosva. Gweta revaviri ava vaMartin Mureri veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati vave kushungurudzwa nekuramba vachinzi vadzoke kuti nyaya izotanga kutongwa.
Saka nhasi vakapiwa nedare mupapu, vakapiwa mwedzi wose wokuti vange vagadzirira tidzoke nhasi tichienda kudare. Bati tasvikako nhasi varatidza futi kuti havana kugadzirira nekuti vatosvika vachikumbira kuti ayo vanodai imwe nguva yekuti vapostpone kesi iyoyo vagogona kutisevha nemastate papers ekuti tigadzirire defense outline yedu. Saka kesi yazondopostponewa futi ikaiswa musi wa26 October 2020 ndozuva ratanzi tichaita trial.
Nyaya iyi yakatadza kutongwa zvakare mwedzi wapera apo vachuchisi vakakumbira kuti vanoda mwedzi wekutsvaka mvumo kuvakuru vavo kuti nyaya iyi itange kutongwa. Vakuru aone navamutombeni avo vanova mukuru wemabasa musangano remasvingo Center for Research and Development kana kuti MACRAD vari kupomerwa mhosva yekunyomba vamunangagwa apo vakaudza vanhu vaive vakamirira mabhazi eZupco kuti vanhu vari kutambudzika munyika nepamusana pemutungamiri wenyika aondonga hupfumi hwenyika. Vakuraone avo vanova zvemurongo wemisangano yevechidiki muMDCA vakasungwa muna Chikunguru vachipomerwa imwe mhosva yekunyomba vamunangagwa pamwe nekuvhiringa kufamba kwedzimotikari mumigwagwa. Vakuraone vakanyimwa mukana wekubvisa mari yekubata chibatiso kakawanda vakagara muusungwa kwema zvamakumi mana nemaviri. Asi nyaya yekuti vakavhiringa kufamba kwedzimotikari kumashava kubudikidza nekuratidza kwavanonzi vakaita yakaraswa nemutongi wedare remadziziti vemasvingo amai Patience Madondo avo vakati umbo hwakapiwa nehurumende hwekuroverera vakuraone hwainge husina kusimba. Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti hadzisi kufara nemaitiro ehurumende yekusunga vanhu isati yanyatsopedza kuferefeta mhosva dzinenge dzichipomerwa vanhu ava. Vanotiwo kushayikwa kwemapepa emhosva dziri kupomerwa vakuraone navamutombeni nepamusana pekuti mumwe mushando wehurumende haasi pabasa zvinhu zvinozvidza matare edzimhosva pamwe nekuburitsa pachena kuti hurumende haina kurongeka. Studio 7 haina kukwanisa kukunzwa kwemahofisi evakuru vevachuchusi kuti sei vasina kusiya vapa vachuchusi venyaya iyi magwaro aya kana iziva kuti vanenge vasiri pabasa nhasi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti R2s yaburitsa gwaro rinoti pane vadzidzisi vescience 220 vakasiya basa gore rino vakaenda kunotsvaga maforo manyoro kune dzimwe nyika zvikuru kuMiddle East vachichema-chema kuti zvinhu zvamira nemusoro munyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Baro iri, iro rikudaidzwa kuti Education in Crisis Report, rinotiwo kusabhadharwa zvakanaka kwevarairidzi, kuri kuitawo kuti varairidzi vashaye simba rekuita basa ravo, vamudzitirwa, vati izvi zviri kudzosera dzidzo yemunyika kumashure zvakanyanya, vamudzitirwa, vakurudzirawo hurumende kuti igadzirise nyaya dzemihoro, pamwe nekudzidzisa varairidzi vakawanda kumayunivhesiti, kuitira kuti zvidzidzo zvesainzi munyika zvisarambe zvichisaririra kumashure.
Saka iri ndo rimwe dambudziko rekuti hurumende inofanwa kuti irigadzirise ihorese varairidzi mari inoita kuti vasaende kune dzimwe nyika. Nekuti pari zvino tinotori neshortage yemavarairidzi emasainzisi kubvira kudhara.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vati vashandi havangarambe vakagarira guyosembwa. Vatiwo chinodikanwa ndechekuti hurumende iite nhaurirano nevashandi nevashandirwi kuitira kuti ikwanise kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika.
Chinhu chete chinotiendesa mberi ndechekuti tigare pasi sevana veZimbabwe, titarise kwatiri kubva, tobvumirana nekwatiri kuda kuenda, tuve nevhizheni imwe chete nekuda kwekwatiri kuenda. Iko zvino hatisati tasvika panzvimbo yakadaro. Saka kana tisina kusvika panzvimbo yakadaro, tinopedza nguva yakawanda tichingoita makakatanwa. Makakatanwa haatiendesi mberi.
Gurukota rinoona nezvevashandi vapowo mavhima vakaudza Studio 7 mazuva mashoma adarika kuti hurumende iri mubishi kuronga musangano wetripartite negotiating forum uyo unosangana hurumende, vashandi nevemabhizimusi kuti vazeye nyaya dzemari dzemihoro pamwe nekuti upfumi hwenyika hungafambiswa sei. Zvichakadai, mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo vataungana Blessing Ndoro vaudza Studio 7 parunhare kuti sehurumende vari kuronga kuti vatsvage vamwe varairidzi zviuru zvitanhatu zvichatsiva vakasiya mabasa ava, pamwe neavo vanenge vachiramwa mabasa vachiti vari kuda kuwedzerwa mari sezvo vachiti hurumende haina mari iri kudiwa nevarairidzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano rinomirira kodzero dzevagari vekumasvingo reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA ranyorera kanzuru yeMasvingo tsamba richiti imise chirongwa chekupa vanhu mvura kaviri pasvondo panguva iyo pasi rose riri kurwisana nedambudziko reCOVID-19. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Gweta remura, Advocate Philip Shumba vati, vaendesa tsamba iyi kumahofisi ekanzuru vachiti, chirongwa ichi chimiswe nekuti, chinotyora kodzero dzevanhu, uye chinokanganisa hondo yekudzivirirwa kweCOVID-19, iyo inoda mvura yekuti vanhu vashandise mazuva ose.
Nyora tsamba, tichizivisa, City of Masvingo, varegedze chirongwa chavo, nekuita water rationing, nekuda kwekuti munguva ino yatiri, tiri munguva yeCOVID-19, apo utsanana tiri chunhu chikurukuru chinoda kuti chitevedzewe. Nekuda kwaizvozvo mvura inodiwa nguva nenguva kuti vagari kwanise kutevedzera utsanana, kwanise kugeza maoko nguva nenguva kuti tisatapurirana chirwere cheCOVID-19. Nekuda kwaizvozvo takumbira kuCity of Masvingo ngavaite kuti mvura iwanikwe kumunhu nguva nenguva sezvo bumbiro remutemo wenyika richiti iro mvukodzero inofanira kuwanikwa nemunhu nguva nenguva. Kachikumbiro ichi chatoinda tovako chasvika kumahofisi.
Vashumba vati kanzuri katadza kuita sezvakumbirwa nevagari nechimbi-chimbi, vanoendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva yepamusoro. Meya weguta reMasvingo vakoleni Maboke vati havasati vaverenga tsamba iyi asi vanzwa kuti yasiyiwa nemagweta, nekudaro havana chavangataura pari zvino. Vanhu vazhinji vave kuswera vari pamitsese yekuchera mvura kuzvibhorani, uko vamwe vanochera mvura mumatsima asina kuchengetedzwa zvakanaka. Dunhu reMasvingo pari zvino rine vanhu 230 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Uye vanhu vaviri vakarasikirwa neupenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vanhu vakawanda vanoti kukwidzwa kwemitengo wemagetsi nezvikamu 50 kubva muzana kwaitwa nekambani yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company kuchawedzera matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika. Kuzana Musengi anotipa
verenga tsamba iyi asi vanzwa kuti yasiiwa nemagweta nekudara havana chavangataura pari zvino. Vanhu vazhinji vave kuswera vari pamitsese yekuchera mvura kuzvibhorani, uko vamwe vanochera mvura mumatsima asina kuchengetedzwa zvakanaka. Dunhu remasvingo pari zvino rine vanhu 230 vakabatwa nechirwere checovid-19 uye vanhu vaviri vakarasikirwa neupenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vanhu vakawanda vanoti kukwidzwa kwemitengo wemagetsi nezvikamu 50 kubva muzana kwaitwa nekambani yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company kuchawedzera matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika. Kudzana Musengi anoti panyaya inotevera.
Mumwe vanhu vapapfungwa dzavo panyaya iyi muzvare nozipurutsate vati veruzhinji vagara vari kutambura nekuda kwekusamira zvakanaka kwehupfumi munyika, vachiti kukwidzwa kwemutengo wemagetsi kuchaita kuti kunetseka uku kuwedzere.
Zvagara hatisi kukwanisa kuafoda kutenga magetsi, iko zvino akwidzwa. Panguva inoita hatisiri kumboshanda, kunyanya isu vanoita mibato yemaoko, tinoiwane piko nhai mari yacho yekuti tinobhadhara magetsi akwira kudai? We can't afford magetsi acho, ari kudhura. Iwo magetsi zvakare akutanga kutodzimwa, zvinotirwadza sevagari nokuti zvinhu zvose zvava kudhura.
Kambani yemagetsi yazivisa kuti magetsi awedzera mutengo nezvikamu 50 kubva muzana. Mushure mekukwidzwa kwemutengo uku, zvikamu 15 zvekutanga zvichange zvave kuita madhora 10 uye zvikamu 200 zvinotevera zvichange zvave kuita madhora 243. Zvikamu 300 zvichange zvave kutengeswa ne 1323 Zimbabwean dollars. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makata, vati vokukwidzwa kwemutengo kuchawedzera kutambura kweveruzhinji.
Kutaura chokwadi, magetsi acho ave kudhura uye zvinogona kukonzerawo kukwira kwemutengo yezvimwe zvinhu zvakawanda. Vanhu vakawanda vagara vari kutotambura, saka zvakadai zvinogona kutowedzera kutambura uko.
Taedza kunzwa kubva kumukuru wesangano reConsumer Council of Zimbabwe, amai Rosemary Siachitema, asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Sachigaro wezangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland uye vari muongorori wezveupfumi akazvimirira ega vaReginald Shoko vati magetsi akakosha panyaya dzezveupfumi. Vakatiwo kunyange hazvo kungasavi kuda kwehurumende kuti izvi zviitike, kukwira kwemutengo wemagetsi aya kunogonawo kukwidza mitengo yezvimwe zvinhu zvose.
Iyo zesa chinhu chakakosha pakugadzira zvinhu zvakawanda muekonomi, nyango vanotengesa chinhu chakakosha kwavari. Saka kuti chakwira price yavo magetsi, navo vachaisa iyoyo increase kuma price zema product yavo, zvichareva kuti mutengi zvichamukwadza nekukwira kuita magetsi.
Mukuru wezangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vatsinirawo kuti kukwira kwemutengo wemagetsi kuchakonzera kukwira kwemutengo yezvimwe zvinhu.
Muchirumbi ndo hatinoti macost drivers, zviro zvinoita kuti panogadzigwa zvinhu zvigokonzeresa kuti zvinhu zvinoderera mutengo here kana kuti zvinogona kudzikira mutengo. Mukutarisa kwedu tiri kuti isisu hongu panogona kudaro pachitariswa kuti mutengo wemagetsi unogona kunge wanga wakaderera, asi hazvigone kuti tozongomuka taakuti isisu taakukwidza nemuripo wezvikamu 50 kubva muzana paripo ripotyo, zvinenge zvichida kuti zviterame.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezesa panyaya iyi apo taenda pamhepo, asi mashoko avakaburisa padande mutande ravo reTwitter nezuro, munyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati mari yange ichitengeswa nayo magetsi yange iri pasi zvikuru zvekuti zvange zvichisiya kambani yezesa ichitatarika, vachiti mutengo uyu wange uchifanirwa kukwidzwa kuitira kuti nyika igokwanisa kuramba ichiwana magetsi sezvo ichiwana mamwe acho kubva kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel iri kusimbaradza zvikuru nemusi wechishanu urongwa hwayo hwekudzivirira kupararira kwecovid-19 zvichitevera uwandu hwevanhu vari kubatwa nacho munyika iyi, uwo unosvika zviuru zvinomwe pazuva, uye munyika iyi mave nevanhu vano svika mazana maviri ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa manheru anhasi kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly. Bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa vachataura pavhidhiyo vari muHarare uye vachabata nyaya yezvirango zvakatemerwa ivo nevamwe vatungamiri muhurumende yavo vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Vari kutarisirwawo kutaura nyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19 icho charura pasi rose. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga pamwe nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza. Totanga kunzwa kubva kuna vaParadza.
Halo, waita hako Blessing. Nyaya iripo zvaunoziva kuti zvinezvi tane makore makumi maviri tine zvirango zvatakapiwa neAmerica, zvirango zvisiri pamutemo nokuti hazvibvumirwe zvirango izvo zvinei United Nations. Tinotenda zvikuru zvaitwa naPresident Ramaphosa nekuti vanozviona kuti Zimbabwe iri kukanganisirwa pane zviri kuitika izvi.
Pindurai tinzwe vaMavhinga.
Ramaphosa vari kuita wegonzo kuruma vachifuridzira nekuti tinoziva kuti nerimwe divi zuro ndizuro uno vakatuma nhume dzavo kuZimbabwe kuti dzitaure pachena kuti nyika yeZimbabwe iri munyatwa, inoda kuti igadzirise nyaya dzekodzero dzevanhu, uyezve South Africa inokwanisa kubatsira pakuti Zimbabwe igadzirise zvekuremekedza kodzero zvekupedza huori nezvimwe.
VaParadza, hanzi chokwadi ndechekuti munyika mapindwa naPongwe.
Ndazvinzwa zvataura vaMavhinga, but dambudziko ravanaro vaMavhinga nevamwe vavo ndezvekuti vanenge vachinyepa kwavari ikoko, vachinyora zvekunyepa kuti Zimbabwe kune crisis, kune chi. Zvino chakanakira nyaya dzakadaro dzokunyepa dzinozongoonekwa manyepa, anongoonekwa kuti manyepa. Iye zvino zvavari kutaura zvekuti mutungamiri weSouth Africa akatuma nhume yese, ichokwadi, akatuma nhume dzikauya chekutanga vakaona, asi hapana zvavakaona. Vakaona zvinhu zvese zvakamira zvakanaka muno muZimbabwe. Kana munhu apara mhosva dzake, apara mhosva dzake, anosungwa nemhosva dzaanenge apara. Ndobva ANC, nekuti takarwa hondo tese, ndokubva vauya vakaita musangano wakanaka zvikuru nevamwe vavo muno, ende vakaona kuti hakuna inga zvinongotaurwa kunzi crisis, hakuna zvakadaro. Nyaya iripo ndeyekungoti vana vaMavhingavo nevamwe vavo vari kuzama kuti vashandise varungu kuti vabvise ZANU-PF mupawa. Ndo nyaya hombe iripo yavari kurwisa. Zvino vanenge vachinyepa chii, zvazodai. Kana munhu wapara mhosva, wapara mhosva, unosungwa. Corruption yavari kutaura president ndo vanotori pamberi kutoti corruption inofanirwa kubviswa. Iye zvino isu separlamenti tasainirana yatinoti MOU neZAC neTransparency International kutoti tikutoda kutorwisa iyoyo nyaya yeuori. Saka tiri kuzviita izvozvo, ende president wakazvitanga. Saka havapana chavanotiudza ava. Ava vari kuita zveopposition, vari kuita zveopposition ndovari kudya nevavengi, vachinyepera vavengi kuti muZimbabwe hamusi kugarika zvakanaka.
VaMavhinga, petai chirongwa chedu, hanzi muri kuita godzera mukana.
Huori haupedzwe nemuromo nekungotaura chete. Tinozviziva kuti vaMnangagwa nevamwe vavo muhurumende vanogarotaura nyaya yehuori, asi hapana matanho anobatika anoonekwa ekupedza huori hwacho. Ndo dambudziko guru. Tinoziva kuti gurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo vakamiswa basa pamusoro penyaya dzehuori, asi kochii chakazoitika? Vakasungwa here? Vakagara muchitorongo here? Kwete. Ndo dambudziko ratinaro rekuti hakuna gwara rakajeka rekupedza huori riripo. Tinonzwa mahunga hunga ekuti chero mumba memukuru wenyika chaimo chaimo varimo vari kupomerwa nyaya dzeuori hwemhando yepamusorosoro hwekutora nekumora mari yenyika zvisiri pamutemo. Hapana zvati zvaitwa panyaya idzodzo, zvinofanira kuti zvigadziriswe. Tochienda panyaya yekodzero nenyaya yekuti zvinhu zvakaita manyama amire nerungo mukati meZimbabwe. Hazvidi vachena vabva kure kana vaRamaphosa nevamwe vanobva kure kuti tione kuti vanhu vari kutambudzika. Iko zvino vanhu vazhinji muZimbabwe havana chekudya. Hurumende haina zvairi kuita. Vashandi vehurumende chaivo, mari yavo haikwani chaiyo kutenga kapu yenzungu. Zvakarewo vana mukoti vana chiremba havana zvikwanisiro. Zvese izvi matambudziko enyika angadai achigadzirwa nehurumende ine shungu nekutsumudzira vanhu. Misangano yavanenge vachiita mizhinji ndeyekutsvaga kuti ndiani anoda kupidigura hurumende. Anova manyepo. Tinoziva kuti kubva Zimbabwe ichiwana kuzvitonga kuzere mugore ra1980 vanhu chete vakamukira hurumende vakabisa hurumende yavamugabe muna mbudzi wa2017 vaisanganisira Mauto vachiti vari kuita Operation Restore Legacy yavo iyoyo. Asi ndopaunonzwa zvinzi isu vekodzero tisu tinoda kumukira.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 24 Mpandula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
sina lokho siqhubeka phambili sincedisa kuma quarantine center, lama isolation centers, ikakhulu nxa sikhangele Bright Bridge. Yebo, sikhangela ukusizana labo ikakhulu sikhangelela indaba yokuthi bathole imtshina yokuthi nxa amagetse ngekho bathole isola.
Abomanyano weChristian Alliance bagxwayisa uzulu ukubana aqhubeke ezivikela ekuthatheni iCOVID-19. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7725 asebefunyenwe belegciwane leli eZimbabwe.
Indaba yokukhwela kwamagetsi mina iyangihlukumeza kakhulu ngoba vele kumanje amagetsi asiwakwanisi sipheka ngomlilo.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zidla amahabula ngokukhuphulwa okwenziwe umthelo wamandla kagetsi ngesilinganiso sengxenye yekhulu 50% ngabezesa. Umthethandaba kamantshi unqume ukubana uNkosazana Johanna Mamombe OMDC Alliance kumele aqhubeke evalelwe ukuze ahlolwe umkhuhlane wengqondo ngodokotela bakahulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abalishumi lane abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga lango lwesithathu kukhuphule inani lasebefunyenwe belalo lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho kunkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7725 asebebulewe igciwane leli sebengamakhulu edlula kancane amabili 227 asebebulewe kwasila abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6007. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1.4 million labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lane 34,836 emhlabeni jikelele sebe isigidi ezingamashumi edlula amathathu 31.9 million ababambi njoye belalo labulala phose isigidi esisodwa 977,452 kubika abekolejini le-Johns Hopkins University laseMelika. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wamakholwa esiKristu oweChristian Alliance bathi lokhu beqhubeka ngohlelo lokuphathisa abasendaweni ezigcinwe abavela kwamanye amazwe ikakhulu kweleBotswana leSouth Africa ezama-quarantine centers. Umfundisi uSeni Sibanda walumanyano uthi sebenelise ukuphathisa ama-quarantine centers aseBright Bridge, Plumtree lakoBulawayo kunhlelo zokutholisa amanzi lokokuzivikela ekuthelelweni iCOVID-19. USibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukubana abantu kumele baqaphele leli gciwane lanxa inani lasebehlaselwe yilo selisehla.
Sina lokhu siqhubeka phambili sincedisa kuma quarantine center lama isolation centers ikakhulu nxa sikhangele Bright Bridge. Yebo, sikhangela ukusizana labo ikakhulu sikhangelela indaba yokuthi bathole imtshina yokuthi nxa amagetse ngekho bathole isola yokuthi bencedise ukuthi amanzi adonsweke angene phakathi kwesakhiwo lesesigcine khona abantu eBright Bridge. Into besikhangelele njalo sike safika ePlumtree lakho kuyadingakala njalo ukuthi kube nama-tent, kube nama-water tanks. Yindawo lezi ezamukela abantu abavela ngaphandle kwelizwe. Kobulawayo njalo besebenza labo ukuthi kudingwa ama-sanitizer. Lezinye izinto ezizadingakala ezindaweni lapho kuyabe kuhlala khona abantu. Siyazi ukuthi ukuvula kwezikolo sokusitsho ukuthi indawo lapho abantu abangabakhona ziyabe sezisiba zinlutshwana. njalo sokudingakala ukuthi kube lezinye izakhiwo ezingasiza ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukugcinwa khonapho bekhangelwe ngabodokotela. Ikati njalo kutshengisela ukuthi othorn groove sebeqakathekile kakhulu nakwezinye indawo lapho kuba khona labantu be-COVID ukuthi bencedise ukwenzela ukuthi bethathe inani eliyabe lithe xaxa elabantu ababengezwa kahle ngenxa yalowo mkhuhlane owe-COVID-19. Cabanga ukuthi sisize kakhulu lakomanye amadolobha amancane njengakubo Gwanda, kubo Lupane, ngalokho okuyabe kudingakala lapho abagcina khona abantu aba-affectwe yi-COVID-19 kumbe lapho abantu ababelethwe bevela ngaphandle. Siyakwazi ukuba ngapha esigabeni sethu seMathebelelendi lokhu kuqhubeka kusiza abantu abavele eGoli kumbe abantu abavele eBotswana. Kuyabe kudingakala ukuthi beke bengayi ngekhaya kodwa beke bame behlolisise ukuthi abalawo lowo mkhuhlane.
Amanani abantu abahlaselwa yileli gcikwane ayehla lababulawa yilo, singathi ngempela sufikile yini umahluko, njalo singeke sabona amanani qansa yini ngendlela elibona abantu beziphatha ngayo.
Loba amanani esiyaphansi leli gcikwane ele COVID-19 lokhu likhona phakathi kwethu. Siyakwazi njalo ukuthi kwamanye amazwe angaphetheya sebengene njalo esigabeni sesibili esokuhlala ezindlini. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu baqhubekele phambili belokhu begqoka ama-mask abo, njalo bekwanisa ukugcina inani phakathi kwabo labo makhelwane babo ukwenzela ukuthi leli gciwane silivimbezele ukuthi lingaqhubeki lokhu lingena phakathi kwesizwe sethu. Lumkhuhlane kawukapheli, njalo lumkhuhlane ulokhu ungalayo imithi esingathi yiyo leyi eyokwelapha lumkhuhlane.
Umnumzana Useni Sibanda, umqondisi womanyano we-Christian Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 okubulawayo. Umthetho ndaba kamanje namhla unqume ukubana umeli weHarare West edalele iParliamente olilunga leMDC Alliance Nkosazana Johanna Mamombe kumele aqhubeke evalelwe okwamaviki amabili alandelayo ukuze ahlolwe ngodokotela bakahulumende ukubana ingqondo zakhe ziyasebenza kuhle na. Andubana ukuthethwa kwecala lakhe uqalise uMamombe lamanye amalunga eMDC Alliance abalisa uNetsai Marobalo Cecilia Chimbiri betheswa icala lokuqamba amanga ukubana bathunjwa kunsukwana izedluleyo amagqwetha kaNkosazana Mamombe acele umthetho ndaba ukubana adlulisele phambili ukuthonisiswa kwakhe ngoba isithi ingqondo zakhe aziko esimeni sokuthi udaba lwakhe lungaqala ukuhluzwa. Kusinqumo sakhe umantshi uBianca Makwande uthe uMamombe kumele ahlolwe ngodokotela laba evalelwe esitokisini ukuze kubonakale ukuthi bangempela uphazamisekile ingqondweni na. Igqwetha lakhe umnumzana Alec Mtshadehama usole isinqumo lesi esithi uMamombe kumele ahlolwe ngodokotela azikhethela bona hatshi akhethelwa nguhulumende. Ngakho uthe uzasiphikisa e-High Court. Kolunye njalo udaba umthetho ndaba uthole abalwela amalungelo oluntu abagoqela igqwetha umnumzana Doug Coulthard leziphathamandla lezinhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obed Masaraure labanye bemsulwa kucala lokungaziphathi kuhle emphakathini ekade belethiswa ele-criminal nuisance. Abenhlanganiso emela izisebenzi zemakolishini ama-university kahulumende abe-State University Staff Association Representatives bathi amalunga abo akasenelisi ukuya emsebenzini ngoba indleko zokugada ukuya khona kanye lokuziphilisa nje sezingaphezu kwamandla azo ngeholo elizitholayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Encwadini yazo yokwazisa ngalelinyathelo, izisebenzi zema-universities kahulumende alichumi zithi zilithethe ngemva kokunanzelela ukuba imizamo yokukhalaza kumphathi ntambo ogatsha lwezemfundo yaphezulu yehlule. Bathi kusukela ngenyanga kambimbitho walonyaka bezama ukuxoxisana lomphathi ntambo walolu gatsha ukubonisana phezu kwemali yokubasiza eye-living adjustment kodwa kungekho okuphumayo. Amakolishi ama-university athethe lelinyathelo ngathi i-University of Zimbabwe, National University University of Science and Technology, NUST, Zimbabwe Open University, Midlands State University, Lupane University, Pindura State University, Marondera State University, Great Zimbabwe University, Harare Institute of Technology, Lekwanda State University. Encwadini le iziphathamandla zihleza kubeka sobala ukuthi zatshelwa ukuthi zilindele impumela yengxoxo ebisenziwa phansi kwenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ye-Apex Council. Azithandanga ukuthathwa amazwi. Unobhala wenhlanganiso yezifundi zemakolijini yemfundo yaphezulu eyeZimbabwe National Students Union, ZINASU, uThapiwa Chiriga, uthi kumele uhulumende aphathe lolu daba ngonanzelelo olukhulu.
Obviously, as ZINASU and as the broader students movement, we need to learn, we want to learn. We've been through a lot already in 2020. So it would be a shame if the government fails to handle this situation and make sure that it does not degenerate into something that can prohibit us from learning. However, we can
tina njengezifundi sifuna ukufunda kuningi esidlule yikho ukona lo umnyaka ka-2020 kungakho siyawufuna lo mnyaka wokufunda kungaba lihlazo nxa uhulumende engehluleka ukulungisisa lolu daba ngendlela elokuhlakanipha ukuze lungaze lwenza thina sehluleke ukufunda. Kodwa ke siyakuqakathekisa lokhu abazali bethu abayibo izisebenzi zema-university. Kumele basi abantwana ezikolo bafuna ukufundisa thina abantwababo, bafuna ukusilondoloza, bafuna ukusitholisa ukudla lakho konke okudingakalayo. Kasikho isizathu sokuba umqhashi wonke nje khona ngo-2020 engehluleka ukuhlawula iholo elanelayo. Kungakho siyazisekela lezi zisebenzi zema-university ekuthini zifuna iholo elanelayo. Sikhuthaza uhulumende ukuba aphange alungisise lolu daba. Sezivele sezikhona izifundi kulama-university zona ezilesikhathi esilutshwane sokufunda, njalo leso isikhathi kumele sisetshenziswe ngokwaneleyo.
Precious lost time, and it will definitely end in tears.
Owake waba ngunobhala jikelele weZinasu uMnumzana Ashley Funye uthi uhulumende kumele alungisise lolu daba ayeke ukube lokhe elwisana labakhalazayo.
Bakusela kuhlaliseka elizweni, amabutho kuyiwumele besivikela kuzinto ezingasiphazamisa inhlala kahle yiwo asihlukumeza abantu. Lokhu kuyizinto ezibuhlungu ngoba ayisiwo into omele bebe beyilwela, ayisiyo into omele beyiyenza ama-citizens akuleli.
Imizamo yokukhulumisana labogatsha lwezemfundo yaphezulu yehlule njengoba engekho bedobha ucingo kumbe ukuphendula imilayezo esiyithumele ngendlela yokukhulumisana ye-WhatsApp. Isiphathamandla ehlangothini lwezokukhulumisana lozulu uNkosazana Chipo Mayeza engazange azihlupha ukuphendula umlayezo athunyelwe wona ngendlela ye-WhatsApp lanxa ubufakazi buveza ukuba ufundile. Ekhuluma edale lephalamende kumaviki edluleyo, umphathintambo wezemali wakubeka sobala ukuthi njengohulumende basahlolisisa udaba lokwengezelela izisebenzi iholo kodwa akasoze enelisa ukuzihlawula ngedola leMelika njengokukhalazwa ngabaningi ngoba engela ndlela yokulithola. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zidla amahabula ngokukhuphulwa kwenziwe umthelo wamandla kagetsi ngesilinganiso sengxenye yekhulu 50% ngabenkampani yezesa kusukisela izolo. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Phezu kokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi, abantu bakhala ngokuthi bavele bephila nzima ngoba intengo yempahla yonke yokusebenzisa layo iqhubeka iqansa mahlayana ngasikhathi sinye iholo labo liqhubeka lincipha nxa liqathaniswa lendleko okumele zibhadalelwe ngenyanga njengemuli. Unkosikazi Jane Ndebele, isakhamuzi sePhumula South kwaBulawayo, ngomunye wabakhala ngokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi.
indaba yokukhwela kwamagetsi mina iyangihlukumeza kakhulu ngoba vele kumanje amagetsi asiwakwanisi sipheka ngomlilo manje maye sebuye sekhwezwa futhi asikwazi ukuthi sizoyenza njani sophila njani.
Esinye njalo isakhamusa kobulawayo unkosikazi Nomazwe Ngwenya uthi indaba yokuqansa kwamandla kagetsi iyamhlukumeza.
Loko kwamagetsi okukhwela khona kusiphatha kubi sibi ngoba ukhwela amagetsi imikhulu ayiphi ayikhweli so siyakuthatha ngaphi phezu kobunzima esibhekane lawo elizweni lakithi leleli siyakuthatha ngaphi.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi lokhu kuzabangela ukukhuphulwa kwentengo yento yonke edingakala empilweni.
Ukukhwela kwentengo yamandla kagetsi kuza kwenza ukuthi izinto ezenziwa ngamagetsi lazo zilandele zisiya phezulu, zizaqhansa izinto zonke lazo, impuphu izaqhansa, kuzaqhansa ishukela, kuzaqhansa amahlamvu, kuzaqhansa isepha, konke kuzadula kwenze impilo ibe nzima ebantwini abavele bephakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokubuswa kabi kwelizwe. Ngakho ke isimo asizukuba mnandi ezinyangeni lezi ezilandelayo, abantu bazayo besiya begalula phakathi kokuyanga. Abaqala ukungena kubo ngabo 1980 kusiza manje ngaphansi kombuso weZANU-PF.
Embikweni owethulwe ngabeZimbabwe Electricity Distribution Company bathi linkampani kayiphulanga lungelo labathengi ngokukhweza umthelo ngoba ilandela isivumelwano abasenza lohulumende ngomnyaka odluleyo sokukhuphula amandla kagetsi ngezigaba. Amandla kagetsi angaba yisilinganiso se 50 units asezabiza amachumi amathathu lasikhombisa amadola $37 kuthi amakhulu amabili ama units i 200 units aseyabiza amakhulu edlula amabili amadola i $243 amakhulu amathathu ama units wona aseyabiza i $1,323. Le yintengo uZulu athi ikhuphuke ngesilinganiso esikhulu kakhulu njalo esingeneliswa ngabaningi. Ngakho ke abantu bazabanjwa ngamandla ukuhlala bengela ugetsi okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela isimo sokwenzakala elizweni ukuba abesifazana bathi njeke okungakanani ngalesi simo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly ntambama lamhlanje lapho iphephandaba le-Herald elibika khona ukubana uzacela amazwe afana leMelika ukubana esule izijeziso ezethiswa amalunga e-ZANU-PF lamankampani alobudlelwane laleli bandla. Umnangagwa uthi izijeziso lezi zibulala umnotho welizwe kodwa amazwe aphesheya athi ziqondiswe kumalunga e-ZANU-PF kuphela ngakho ke aziphazamisi uZulu Makhaza. Umnangagwa uzakhuluma ngevidiyo eseHarare ngoba inkokheli yamazwe omhlaba ingenelisi ukubuthana esikoleni se-United Nations eMelika ngenxa ye-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxa lengcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu loDumisani Nkomo onguye osungula lengxoxo.
Nxa sikhangela impande kumbe imbangela yezijeziso lezi sithola imbangela yangkhona yokubana uhulumene wayephambanisa njalo enyathela amalungelo abantu njalo kulokuxhwala kuhulumende lokhu okukhona lakhathi uma sikhangela umumo welizwe umumo wezombusazwe. Nxa sikhangela kwezamalungelo sithola ukubana lokho kukhona khona lokhu abantu abaningi bathunjwa mzwana ka 31 July abaningi baphongubotshwa nje sokunzima khathesi kwele Zimbabwe ukubana umuntu atshengisele amalungelo akhe. Ngokunye lokhu okutshengisela ukubana imbangela yezijeziso uba besibe khona lokhu ikhona lakhathesi. Impande yangkhona lokhu ikhona, amalungelo awahlonitshwa. Ngikhuluma nje eChapo last week eKezi, izakhamizi zatshaywa ngamapholisa, akwenziwanga lutho, kwatshaya labantu abangenzanga lutho khonapho. Lokho kusenzakala, amalungelo abantu ayaqanyulwa, abantu bethuselwa. So imbangela yangkhona lokhu ikhona.
Ulubona njani udaba lwezijeziso lolu Ndlovu?
Udaba lwezijeziso zomnotho ludaba lokuzinuka amakhwapha. Ubona ukuthi kati wena uphatha njani abantu, ilungelo loluntu linjani elizweni, abantu bakhululekile na ukuthi bayenze ezepolitika, bayenze ipolitics kumabandla abo, abantu bakhululekile na ukuthi batshengisele, kambe akula corruption na elizweni? Ngoba icorruption yiyo kakhulu elimaza ke abantu esingakafiki kulezo zi jeziso, ngoba thina singabantwana beZimbabwe sivele siphakathi kwezijeziso, hatshi esizetheswa ngamanye amazwe, kodwa izijeziso esizethesana thina sodwa khona lapha eZimbabwe, sisetheswa ke nguhulumende ke kamnangagwa. Yikho ke udaba lokukhuluma ngezijeziso zomnotho kalutshintshi lutho. Kumele abantu baguqule izenzo, indlela abenza ngayo yiyo ezasusa lezo zijeziso, hatshi ukuhlabela, hatshi ukutshengisela, hatshi celo Ramaphosa ukuthi akhulume ngazo, hathi ukwenzani lokwenzani, ungazugide kanjani, ukhale kanjani. Izijeziso ziyaziphumela zona zodwa ngokutshintsha kwakho ukwenza, ukuhlonipha ilungelo loluntu.
Sibone umongameli wele Namibia Nkomo lo mongameli wele South Africa labo becela ku United Nations ukuthi izijeziso lezi zesulwe. Singabona beyilandela yini leyo nkuthazo abamazwe afaka lezi zijeziso?
Bona kuzabanzimela sibili abavela kuhulumende ubana bekhankasele ukukhishwa kwezijeziso, ngenxa yokuthi nxa sikhangela kwezomkonomi, sikhangela ezecorruption, sikhangela ezamalungelo, lokho kufanana nje, lokho kusiba wesi nje. Isimo sabantu lokho sisiba wesi, isimo samalungelo lokho sisiba sibi kakhulu. So angiboni ukubana bazenelisa ukuzikhipha phakathi kwenkinga le, ngenxa yokuthi izinto lokho zifana nana ilizwe selifile fi. Ingakho ke kuzaba nzima sibili ukuthi bekhankasele ukubana bephume kwizijeziso lezi. Bengakwenza sibili, kodwa hayi, ngibona kuzaba nzimela sibili.
Bakhona Ndlovu abathi izijeziso lezi ziphazamisa umphakathi, ngoba sesike sabona kujeziswa ibhanga leZimbabwe phezu kwezijeziso lezi, kanti bakhona njalo abamankampani abathi bayavinjwa nxa befuna ukuhambisa izimali zabo kwamanye amazwe.
Bangcono ke labo kumbe lawo makhampani afuna ukuthi atransact le outside world alayo naleyo mali, ngoba abaningi babantwana beZimbabwe sithwele nzima, kasilayo naleyo mali yokuthi sitransact. Yikho ke thina akusithinti la kancane ukuthi kuthiwe ibhenki enje etheswe izijeziso zenotho ayisayinelisi ukuthi ke itransact ke lamanye amazwe, ngoba thina sivele singenelisi ukuthi siphume ezindlini singene ne-supermarket sithenge ke impuphu ukuthi abantwana badle, sivele kasikwenelisi khona lokho. Yikho ke akusithinti ndawo, kasiwubone umehluko. Umehluko sizawubona thina nxa izijeziso esizetheswe nguhulumende nalowo khona owezanu PF sezikhiphile, abantu sebekhululekile, sebesenelisa ukwenza abafisa ukwenza, sebesenelisa ukuthi ke bahlangane ngendlela abahlangana ngayo kwezombusazwe, sebesenelisa njalo ukuthi ke basebenze imali ithenge. Sokuseneliseka ukuthi imali ingapheleli ku-corruption esikubona sokusenzakala. Sebesenelisa ukuthi okubi abakusolayo bakusole, beqeda ukukusola bangavalelwa, bangabotshwa, abantwana beZimbabwe bangakhidinethwa. Zona lezo izinto zingaphela funa sesingakhangela ukuthi kati kambe silayo imali senelisa yini ukutransacta lamanye amazwe. Yikho sokungafika khona lolo daba. Kathesi nje abantwana beZimbabwe kasikafiki khona lapho, lanxa kungakhulunywa ngawo enalawo makhampani. Ngamakhampani ke akhokhelwa ke kumbe singathi abanikazi bawo abangabantu bezano PF, abayibo abaluthayo, abayibo abakorrupt, abayibo abalocuka, abahlukuluza abantu.
Lezo ke bekuzingcwethi ezicubungula ezombusazwe. Omnumzana Edwin Ndlovu loDumisani Nkomo bexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe bathi kulamalunga edlula kancane amakhulu amabili 220 bezifundo zesayensi asebetshiye umsebenzi kusukela ngozibandlela lonyaka kungenxa yeholo eliphansi abalitholayo elizweni. Iningi lababalisi laba libikwa lilubhekise emazweni awe-Middle East lapho abaholiswa ngcono. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokumunyethwe lugwalo lwempumela yophenyo olwenziwe ngabe R2s olwe-Education Crisis Report oluveza isimo esikhona kuhlangothi lwezemfundo eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphakathi kwe-COVID-19 lockdown. Isikhulumeli se-R2s uMnumzana Nation Muzitirwa uthi lolu phenyo luqhutshwe ngenhloso yokudingisisa imbangela yokuwa kwesisindo semfundo elizweni yona eyayingconywa emhlabeni jikelele emveni. Ukhuthaza uhulumende ukuba aholise ababalisi laba iholo elanelayo ukwenzela ukuthi ilizwe lingalahlekelwa ngababalisi besiyofundisa kwamanye amazwe.
Abantwana abaningi esiba producer esikolweni kathesi abala lwazi oluningi kuma subjects ema sciences ngoba abaningi bangkhona bayafundiswa ama science subjects laba balisi abanga trainelanga ama science subject wona lawa ngoba lawo abatrainer ama science subject bayaphuma elizweni wayesiyo sebenzela kulamanye amazwe.
Uthi kumqoka ukuba uhulumende alungisise lolu daba.
So kwenza ukuthi sibe le challenge ukuthi abantwana esiba producer esikolweni wona lawa abakwanisi ukuthi bakwanise ku invent or uku design na izinto ze-science ziyenze ukuthi ilizwe liqhubekele phambili lidevelope. So uhulumende kumele futhi ukuthi resume i-program kade ikhona ukuthi ababalisi abama-scientists kumele kube le-program yokuthi ababalisi bafundiswe batrainwe for free kuma science subject kuma universities lama colleges uyenzela ukuthi ishortage yama science teachers esile elizweni sikwanise ukuthi siqede.
Lomsakazo ukhulumisane labo gajja lwezemfundo ye primary le secondary phezuko lesi sehlakalo sokuchiya umsebenzi kwababalisi besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Umqondisi ohlangothi lwezokukhulumisana lozulu kulolu gajja uMnumzana Taungana Blessing Ndoro ulandisa phezu kwamanyathelo uhulumende asewathatha ukulungisisa lolu daba.
Government has given us the green light to recruit at least 6,000 teachers.
Uhulumende usesinike imvumo yokuba siqhatshe ababalisi phose abayinkulungwane eziyisithupha 6,000.
Kodwa enye ingcwethi kwezomnotho umqondisi enhlanganisweni ecubungula ngezomnotho njalo ye-Economic Development Research Institute of Zimbabwe, uDr. Godfrey Kanyenze uthi konke lokhu kungalungiseka nje aluba uhulumende uyasilungisisa isimo somnotho.
Chini chete chinotende samberi, ndeche kuti tigare pasi, sevana we Zimbabwe.
Okungasenza siye pambili, njengezi zalwane ze Zimbabwe, yukuhlala pansi, sikhangele lapho sivela khona, sivumelane ukuthi sifuna ukuyanga, sibe lombono munye, phezu kwalapho siya khona. Asikafiki kuleso sibanga okwamanje. Sizoqeda isikhathi esiningi siphikisana nxa kuyikuthi asikafiki kuleso sibanga. Ukuphikisana
akusisindawo.
Iningi lababalisi laba, ikakhulu abazingcwethi zezifundo zesayensi, babikwa sebathola imisebenzi emazweni angomakhelwane kwele South Africa, Botswana, Namibia, kanye lawemhlubulweni wase Middle East, kubo United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait lamanye. Lolu kwalo lwe report luphuma ngesikhathi ababalisi besithi kababuyeli emsebenzini nxa iholo labo lingakhuphulwanga njalo belitholiswa ngedola lemelika. Umphathintambo wezisebenzi uMnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ensukwini ezedluleyo ukuba uhulumende uphakathi kokuqoqa umhlangano owedale le tripartite negotiating forum elihlanganisa uhulumende, izisebenzi labaqhatshi ukuze kudingwe isisombululo edabeni lweholo kukhangelwa isimo somnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku-909 medium wave laku-4930, 6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Se sengeke ehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abomanyana weChristian Alliance baxwayisa uZulu ukuba naqhubeke ezivikela ekuthelelweni iCOVID-19 sebenza inkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7725 asebefunyenwe beligciwane leli eZimbabwe. Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zidla amahawula ngokukhuphulwa okwenziwe umthelo wamandla kagetsi ngesilinganiso sengxenye yekhulwini 50% ngabezesa. Umthethondaba kamanje unqume ukubana unkosazana Juan Mamumbi owe-MDC Alliance kumele aqhubeke evalelwe ukuze ahlolwe umkhuhlane wengqondo ngodokotela bakahulumende. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.